mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vave 191 nevasere 178.
America ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubasikiti renyika dziri kunzi adzifariri zvachose nyika yeAmerica dzinosanganisira China, Iran neRussia.
America inopomera Zimbabwe mhosva yokupeshedzera kuvisana muAmerica.
Zvichazomanikidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pazana nemakumi manomwe nevasere 178. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe 29. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachinyora padande mutande ravo reTwitter vakati vanhu vatatu vainge vabatwa necoronavirus kumashonaland central, rinova dunhu range rasara risina munhu ainge abatwa nechirwere ichi. Vanhu vari kubva kusouth Africa, kuBotswana nekuBritain kunyanya ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare muDzimba kwenguva isina kutarwa, vachivimbisa kuzeya danho iri mavhiki maviri ega ega. Asi nesvondo havana zvavakataura kuruzhinji kunyange kwapera mavhiki maviri, zvichireva kuti vanhu vachaenderera mberi nekugara muDzimba. Mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka vanoti kuvhenekwa kwevanhu vashoma idambudziko guru sezvo chirwere chichizogona kunyanya kupararira iyo nyika isina zvipatara zvakakwana zvekurapa vanenge varwarisa. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi matatu nepfumbamwe 139,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vave kusvika zviuru zvina 4,000. Vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nezvisere 58,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu 6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru zana nezvina 104,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe 371,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika vaRobert O'Brien nezuro vakashora zvikuru nyika yeZimbabwe pamwe neChina vachidzipomera mhosva yekuda kupeshedzera kurwisana muAmerica nekushandisa dande mutande reTwitter. Izvi zvinotevera kuurayiwa nemapurisa wechichena kwakaitwa mumwe murume wechitema George Floyd mudunhu reMinnesota. hatina kukwanisa kubata gurukota rezo kudzidzana nedzimwe nyika vasi kusise moyo sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu we Studio 7 abata kweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga.
Nyaya yeZimbabwe yekutuma varakashi kuti vawanze bopoto kana bembera padande mutande pasocial media kungava kuzvigokera moto muziso nekuti iko zvino nyika yeAmerica yava kushora mashoko ari kubuda mumasaisai kunyanya kubva kuZimbabwe. Asi chokwadi ndechekuti kwese kunotyorwa kodzero zvako zvakakosha kuti mutemo utevedzerwe, zvakakosha kuti pave nematano anotorwa kusanganisira kuurayiwa kwakaitwa vaGeorge Floyd nemupurisa kuAmerica. Nekudaro tinotenda kuti mupurisa akazviita akasungwa ava muusungwa tava kutarisira matare edzimhosva kuti atambe nyaya yacho nenzira yakatsarukana.
Izvi zvakaitika izvi zvine mutsauko here nezvinoitika muZimbabwe vamavhinga?
Zvinofanana pakuti kuAmerica nekuZimbabwe kunoitwa nguva dzekuti kodzero dzevanhu dzinotyorwa. Asi zvozosiyana pakuti kazhinji zhinji kuZimbabwe kana pakatyorwa kodzero dzevanhu kunyanya nevanenge vari vemutemo vangava mapurisa kana mauto, hapana matano anozotorwa nemutemo, hapana anosungwa. Ngatitore muenzaniso madzimai echidiki Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova vakapambwa, vakashungurudzwa, vakaitwa zvinonyangadza zvinonyadzisa masvondo maviri apfuura. Asi hapana kana mumwe chete pavanhu vakazviita akasungwa akamiswa pamberi pematare edzimhosva. Ndoo mutsauko uripo mukuru. Tikatora nyaya dzakawanda dzekodzero kudzokera kumakore ekuma1980 muZimbabwe panguva yegukura hundi, hapana vaisungwa, hapana vaimiswa pamatare edzimhosva. Zvoreva kuti muZimbabwe nharadada dzinotyora kodzero dzevanhu dzinozviita dzichizvigadzika sekuti vari pamusoro pemutemo. Ndoo mutsauko mukuru uripo.
Mashoko akadai kubva kuAmerica haazoite here kuti ide kuomesera Zimbabwe zvakare?
Zvinogona kudaro kuti Amerika ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubhasikiti renyika dziri kunzi hadzifariri zvachose nyika yeAmerica, dzinosanganisira China, Iran neRussia. Ndokusaka tiri kuti zvakakosha kuti vanotaurira hurumende nevaya vanozviti varakashi vapote vachitimudza mashoko avo pavanotaura nenzira yekuti chakakosha kuvaka ukama nenyika dzepasi rose, kwete kupokana kana kupotsera mashoko. Isu tichizoda rubatsiro nekuyanana senyika yeZimbabwe nevavakidzani nedzimwewo nyika kusanganisira yeAmerica.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kugara yaziva kuti varairidzi havasi kuzoenda kubasa kana zvinhu zvakataurwa nevarairidzi kuti zvitange zvagadziriswa zvikoro zvisazvavhurwa zvisina kugadziriswa. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havasi kuzobatsira hurumende mukuisa vana vechikoro munjodzi, naizvozvo havasi kuzoenda kubasa kusvika zvinhu zvese zvagadziriswa. VaMasaraure vanoti hurumende iri kukurudzira varairidzi kuti vasaiteerera sezvo ichitaura zvisina maturo pachinambo chekuratidza kuti inogona kuchengetedza utano hwevana vechikoro pamwe chete nevarairidzi. Taedza kubata gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesekondary vaKen Matema asi vange vasingadairi nharembozha yavo.
Hurumende iri kungotaura zvekuti zvikoro zvingangovhurwa chero zuva saina kana musi umwe chete wairi kutaura kuti iri kuisa mari kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa. Mutsvagurudzo dzatakaita isu takaona kuti kunotodiwa mari inodarika mabhiriyoni magumi nemashanu 15 bilioni mari yemuno muZimbabwe. Iyo yatinofunga kuti yatowedzera nenyaya yeinflation pamwe yakutosvika kuma 18 bilioni. Hurumende haisi kutaura kuti mari iyi vanayo kana kuti havana. Mari kana ichinge isina kuwanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nenyaya yekuti tiri kuti maticha kuti nevana kuti vadzokere muzvikoro vanoda kutanga vateswa ropa ravo raongororwa vaonekwa kuti havana utachiona here hwedenda recovid. Tinodiwawo masanitizer, kunodiwawo mvura yekuti vana vageze, kunodiwa mamaski, kunodiwa zvimwe zvekupfeka kuti maticha nevana vakwanise kuzvichengetedza. Kana zvinhu zvese zvisinge zvisati zvawanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nekuti zvikange zvavhurwa tinenge tavhurira denda iri ranetsa kuti riparadze vana vedu, riparadze vadzidzisi vedu, zvinove zvinhu zvatisingatarisiri.
Kubva zvamaita musangano negurukota rezvedzidzo, pane zvamakambonzwa here zvibva kuhurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro?
Hapana chinobatika chiri kutaurwa na chavari kutaura izvezvi. Vanoramba vachingosimbisa kuti ivo basa ravo nderekupa education, saka vachaita kuti zvikoro zvikurumidze zvavhukwa. Asi tinoramba tichiona kuti hapana chavari kuita chekugadzirisa matambu nhuna dzese dzatiri kugara tichidoma kwavari misi nemisi. Takavazivisa zvakare kuti zvireruke panoda kuti paumbwe task force inofamba muzvikoro ichiona inenge ine vanhu vekueducation, vekuministry, maunions nemama stakeholders vanosanganisira vamiriri vavabereki kuti tione zviri kudiwa muzvikoro kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa. Havana zvavati vaita zvakare kuti tizadzikise nyaya iyi. Inoi nyaya yaizotipa muono wakajeka wekuti tochidii nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro tambopinda pagiraundi tiri pamwe chete naivo vanoita zvekutungamirira nyaya dzidzo.
Kana zuva rokuvhurwa kwezvikoro rasvika kukasinzi, zvikoro zviri kuvhurwa musi wakati, imimi munoita sei sevarairidzi?
Nyaya huru yatosara izvezvi tichiwedzera panyaya dzatwa tiri kuchema idzi. Pane nyaya yemihoro yedu iyo yatoparara zvakanyanya zvekuti chero munhu achida kudzokera kubasa haachakwanisi kudzokera. Saka nenyaya yembiri yekuchengetedzeka kweutano hwedu nenyaya yekushayikawo kwemari hatikwanisi kuzoenda kumabasa kana chero zuva rikadanwa riri ripi zvaro. Kana nyaya dzatiri kuchema nadzo dzisati dzagadzirwa, tichazomanikidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa paupenyu hwevanhu munjodzi. Uye varairidzi vacho pache zvavo havachakwanisi kutodzokera kumabasa nenyaya yekuti mhoro yavo yayeredzwa nekukwira kwemitemo.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Daily News bazi reUnited Nations rinoona nezvekubatsira vanhu reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs razivisa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana necoronavirus. Chronicle rinoti varidzi vemakombi muBulawayo vari pasi pekambani inonzi Chova Mubayiwa Transport Cooperative vaenda kumatare edzimhosva vachirwisa kurambidzwa kwavo nehurumende kutakura vanhu. Hurumende yakarambidza makombi kutakura vanhu ichiti kambani yeZupco ndiyo yega inofanira kutakura vanhu. MuChronicle mekare mukuru pachipatara chemupilo Dr. Solwa Yongwenya vazivisa kuti huwandu hwevanhu vane coronavirus paMpilo Hospital hwakwira asi havana kutaura kuti hwakwira zvakadini. Zimlife.com mune nyaya yeAmerica ichiyambira nyika dzayati vavengi vayo kusanganisira Zimbabwe kuti America haizi kuzokanganwa mashoko adziri kutaura pamusoro peAmerica mushure mekuurawa kwemurume wechitema vaGeorge Floyd nemupurisa wechichena. MuHerald, sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu muZimbabwe vasavhunduswa nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vane chirwere checoronavirus, asi kuti varambe vachiita zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Simba here vashamarari vose kustudio 7. Ni ndinoitwa baba Keketso. Tiri kuno kuJohannesburg, South Africa. Inini ndakabatikana zvikuru, ndikushushikana nekuda kwemutongo wakabuda musi wechishanu unoti iwo MDC Alliance ari sibato. Ndinoda kumbobvunzwa kuna iwo amunangakwa kuti kana iwo vakumutongo wakuti nhasi ari sibato. Kumuma elections a 2018 takambopinda sei, vanhu vakavhotera sei kuna Shamisa wacho ari mutungamiri MTC Alliance. Ndokumbiro vandipindiro ipapo because zviri kundishungurudza zvikuru. Kana vachiti harisi batoka, tinochinja kaedu zita, zita rinochinjika. Asika ngatidzokere katitangidze election, tongoti 2018 hazina kuita election. Totangidza election toona kuti anohwina ndiani, because tongoti Shamisa chete chete. Ndatenda zvangu.
Makadi ikwapo vashamarari vedu vepastudio 7 vanotipa nyuzi chaidzo dzechokwadi. Chokutanga ndinoda kutendai zvikuru sei. Ini ndinoedzwawo Farai Mutero, ndiri kuno Cape Town. Handina zvangu bato randinoenya kutsigira, asi ndaakutsigira MDC Alliance nokuti zvekutiwa nezano kubva kumakota ayo zvichiuya nezviri kungoitika manewspaper neZBC ayo, zvose zvavari kuita kuzama kutsigiziri kureva kuti ane bhora ndiyano mako, kureva kuti Chamisa ane chokuita nezvo. Ndaakumusapota kumudira zvavaa kuita izvozvo. Saka ndinoda kukurudzirawo nehama dzose dzanga dzisingaiti zvepolitics, kaitotsigirai kumakwa kuitwa Chamisa kureva kuti ndiani bhora. Saka ndobva nepundutso yedu ipapo, zvava kumuita nezvavari kuita zvese zvava kuita zvemakuru zvaangutotipawo simba kuti nesuwo tichisapota MDC iyoyo. Zvamboita sei kuti zvisvike pakudai, vanhu vovhotera maMPs, votoregwa maMPs aya nemakoti nezanupf. Aiwa, dai tachingobatana, dai tachino chimwe chete tachitonoita strike yakapinga muHarare mese, muZimbabwe mese, toona kuti vachaurayana tichitochinja zvinhu, nokuti tikaramba tichivasekerera takuurayirwa nyika takatarisa. Ngatichibatanai zvechokwadi tese.
Ndadiko kustudio 7 ndataura nenyaya Monzora akaba constitution yedu. Taigoenda kumavhoti sei kuti sina constitution? Zvino chandinoda kumudza ndechekuti ingava niJoseph akapandukirwa nevakoma vake, Chamisa aizotadza kupandukirwa naye Munzura. Ngaabvunze mai Mujuru vanomutaurira zanisa siya yavadhambai chichinonzi kupe. Mai Mujuru vaikosha vakariga ndege kwakuti ivana kupava. Tichavaona vabata rushaya pa2023, after 2023 vachabata rushaya vadhambwa nezanisa.
Makadiko vashamarari veStudio 7 nevatereri nemivose zvizvarwa zveZimbabwe, tinoti makadi zvenyu. Zita rangu ndoitwa Lambe, ndiri panapa paRengo Tainof Nyajena. Ndinoti kune vana veZimbabwe vari kuchema zvichemo zvavo zvisinganzwike zvigamuri chirike, tisei kumaoko aMwari nokuti Mwari ndiye anogona. Nerimwe rezuva tichapindurwavo. Saka ivai nevekunamata pamhuri papo, musanyanya kunyunyuta. Tinoziziva zvinorwadza kuchema musapindurwa. Muchema muchidawo chikafu, rubatsiro, muchishanu rekubatsirai. Mwari achakuitirai zvakanaka, tatienda.
Studio 7 apo kumativi mana ose enyika, hama dzaMwari, vana veZimbabwe, ngatiteverei Chamisa ari kuda kutiisa kunyika yeIsraeri. Kwete zvana tokozani kupe, kwete. Chamisa woye, Chamisa woye. Hatimbofi takasiya kuvhotera Chamisa, pamberi naChamisa. Kululeko Svanta, miraise mikono, musadleveze gwene vamwe varume. sabati gwene vamwe varume 2023 chamisa muofisi kwete zvezvakawanda izvo iwe tuma iwe wakaziva sei kuti tokozani kupe ndiye MDC chaiyo chaiyo kana kuko kuti mwimwi MDC iyoyo yatokozani kupe nezano PF hamudyi pamwe chete wakaudzwa nani kuti mwana wepa next door haasi mwana wababa veipapo iwo usiri mwana wepo usiri webaba vacho wakazviziva sei chamisa oye pamberi nemufana pamberi nemukomana pamberi nevechidiki atonge nyika josepha chaiye akatonga nyika yeisraeri achibva kunofudza makwai tachamisa pamberi newe musakwere muchivhundusigwa navarume
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchikudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu mumaguta mazhinji muAmerica vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira zvichitevera kufa kwemumwe murume wechitema George Floyd uyo akafira mumaoko emapurisa akatsimbirirwa pahuro nevhiri reumwe mupurisa. Vana meya vemaguta makuru eLos Angeles, Chicago, Philadelphia neMiami vayambira vagari vavo kuti vasapinda mumigwagwa. Magavana ematunhu anosanganisira Georgia, Kentucky, Ohio, Colorado neTennessee vakashedza mauto eNational Guard kuti azobatsira mapurisa mumatunhu aya. Vanodzisa zvemabhizimisi paDeFry University muOhio muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti kupunzwa nokupiswa kuri kuitwa mabhizimisi mumaguta makuru muAmerica pamwe chete nokuvhiringa kwaitwa mabhizimisi necoronavirus zvasvitsa pasina kunaka nyaya dzezveupfumi muAmerica. Vatizve nyika dzakaita seZimbabwe dzinogona kudzidzawo kuti basa remauto nderekuchengetedza vanhu kwete kurova kana kupfura vanhu.
Chiri kuitika mazuva ano kutsamwa kunyanya kwavanhu vatema vomuAmerica navarungu vomuAmerica vari kutsamwa mabatsirwo ari kuitwa vanhu vechitema zvichisimukira panyaya vaGeorge Floyd usirwa pasi namapurisa vakatosungwa nechekare kune simbi vakaiswa mugukumusana ukuno kubva vaiswa idzi ravo pahuro kusvika vafa vatandadza vafa vachichema kuti handisi kukwanisa kufema. Saka kufa kwavanhu vatema zvichienderana namasungirwo avo namabatsirwo ava anoitwa namapurisa muAmerica zvinenge zvatinyanyei kunyanya nyanya zvokuti vanhu vari kuona kuti aiwa hatingarambi tichibatwa mabatsirwo iwawo. Saka tinoona matauni akasiyana siyana matunhu akasiyana siyana muAmerica nokukura kwayo ivo vari kuratidzira vamwe vanozopedzisira vakuputsa-putsa zvinhu zvakasiyana siyana namabhizinesi vachizodirwawo matiegasi namapurisa. Saka inenge nyika isina kunge yagatsikana nenyaya yepfungapopoto idzodzo zvinoenderana kubatwa kwavatema kunyanya namapurisa. Racism yatinoti racism iyai ndo yatichisapatiri panapa.
Kusvika pari zvino pane zvati zvaitwa here nemapurisa kana kuti nevakuru vako?
Paitwa zvinhu zvikuru zvimwe zvisati zvamboitwa muhistori yeAmerica kuzama kupedza mademonstration iwaya plasi nokuchengetedza vanhu pamwe chete noufumi hwenyika hwakaita samabhizinesi. Tinoona kuti magavhena amastates ane chitsama abva atora masoja tinoti National Guard iyai kuti ibetsere mapurisa. Asi zvakanakira masoja okunyika yeAmerica kana aida idzosa izvozvo haazoitisa masoja okuzimbabwe anoenda akunorova vanhu zvinoreva kuti masoja okuna ana Zimbabwe nedzimwe nyika anenge asati asadzivirira vanhu kana akuva vanhu ouno masoja kana adaidzwa saizvozvo anenge asina kudaidzwa kuzofura vanhu sezvatakaona kuZimbabwe anenge asina kudaidzwa kuzorova vanhu sezvatinoona zvinoitwa masoja okuZimbabwe aiwa anenge adaidzwa kuzochengetedza upenyu hwavanhu pamwe chete nokuzochengetedza ufumi hwenyika zvinova izvo zvinhu zvikuru zvikuru zvatinotarisira kuti hurumende dzose dzinosanganisira nezimbabwe dzinofanira kunge dzichidzidzisa masoja adzo kuti kana vazodana masoja kuzama kubetsera mapurisa handi kuti chirovai vanhu vamunofanira kana kuuraya vanhu vamunofanira kunge muchichengetedza.
Pane vati vasungwa here pamusoro penyaya iyi?
Mupurisa iye pachake wakaita zvaakaita kuna vaGeorge Floyd wakasungwa, asi vamwe vatatu ava vasati vasungwa vari kunziwo vachiri kumboongorora kuti vangasungwa nemhosva ipi, nokuti zvavari kutsanangura ndezvokuti kusunga mapurisa handi nyore, nokuti mapurisa agara ane rimwe simba rawo raanofanira kuita pakusunga munhu. Saka vari kumbonatsokuongorora vasati vasunga vatatu ava kuti isimba racho rina mapurisa iro ravakapuwa nomutemo ndiro ravakashandisa here kana kuti vakazenge vawedzeredza kusvika munhu azofa ivo varipo.
Kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro penyaya iyi, takabatanidza zvekare nenyaya yagara ichinetsa yezveutano yecovid-19. Zviri zviviri zvinhu izvi, zviri kuitei kunyaya dzezveupfumi muAmerica?
Zvinhu zviviri izvi zvihombe chaizvo zviri kutowedzera kuuraya upfumi hwenyika yeAmerica. Zviri kutoita kuti upfumi hwenyika hwanga huchitodzakira nechekare nokuda kwecovid-19 hurambe huchidzakira.
Ko, mutungamiri wenyika vaDonald Trump pane zvavari kuitavo here kudzikisa kushatirwa kwakaitwa nevanhu?
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoratidza sokuti vari kuremerwa kuita kunyanya kunyora kwavari kunyora panaana Twitter apa zvinenge zviri kutokutidzira kutsamwa kwavanhu vatema navamwe vanosapotawo vatema. Kuna varungu vakawanza zvikuru vanosapotawo vatema ivava vari kunyanya kutokutidzirwa. Saka ndinoona sokuti vaTrump vari kukonewei nenyaya dzokuti havana havo experience yeruzivo rwokuti kana zvinhu zvasvika pazviri apa mutungamiri wenyika unomira pamberi penyika achizama kuti vanhu vayanane kwete kuzama kukutidzira. Saka vanenge vari kukonewa ipapo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Mukira kumunasi ariko kubudasi ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare nekuti chitaru chemumwe chicha chemumwe saka nongedza nechigunwe ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare kunyango chida ulani yaipfikwa nachekichani
pero kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna King Shady. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vave 100 America inopomera Zimbabwe mhosva yokupesvedzera kuvisana muAmerica. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.
Soku isika disenda.